Nasi Committee ya National Assembly inoona nezveutano yaita musangano wekuziya dambudziko recoronavirus pamweno kuita chisungo chekuti gurukota rezveutano vabhadhaya moyo vauye kuzotsanangurira komiti iyi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei svondo rinouya, asi nhengo dzeMDC dzese dzekomiti iyi dzinosanganisira sachigaro wekomiti Dr. Ruth Labode hadzina kupinda musangano uyu dzichitevedza chisungo chebato iri chekumbomira kushanda nebato riri kutonga reZANU PF mumatare akaita separamende nemakanzuro. Mutemo weparamende unoti musangano wekomiti unoenderera mberi kana paine nhengo dzekomiti shanu kana kudarika. Vadoubt ndiweni veZANU PF ndivo vatungamirira musangano wekomiti iyi nhasi. Imwe nhengo yekomiti iyi zvakare vari sachigaro veMDC muHarare vaWellington Chikombo vati havasi kuzoenda kuparamende kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa.
Kakutara kwatiri kuita tirimo vanhu, tiri musangano wakabva muvanhu, tiri vatungamiri wakabva muvanhu, tinogara muvanhu, ndo vatiri kudzeya navo, ndo tiri kuchinjana maoko navo, ndo vatiri kuchinjana mazano navo, ndo vatiri kuchinjana pfungwa navo, tichinzwisisa kuti zvinorevei zvaakuitika. Saka hamukwanisi kuona isu tichienda mudare paramen tinobvumidza kuti Satani atize nebhaibheri mupulpit. Kusvika nguva ichinge yakwana, vanhu vakavamba musangano uno vati pagwara rekuti fambe takadai, ndomamira zvakaita.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumhanzu vanotiwo zvaitwa nemaMPMDC zvinoratidza kuti havamiriri zvido zvevakavavhotera.
Ivo vachamisa pavaita apili vanga vatumwa neZANU PF. Saka zviri pachena kuti maZimbabwe vaone kuti bato iri rinonzi MDC rinomborevei. Whether MDC, AT, BT, Nguve, kutamba nenguva kana kuchine munhu anosapota bato iri. Kurashika, tingangoti zvedu ihope, asika hope dzinopera. Iku ZANU PF ichizama kubatanidza muZimbabwe kuti vaone kuti nyika ino yotonga sei.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neMDC zvakakosha chose sezvo zvichiburitsa nhunha dzavo pachena.
Saka indinoona zvekuti danho rakachenjira ravari kumbomira kuita basa romuparamendi imomo nokuti rinenge ramhora maitiro acho oitika iwayo. Hatingaryi zvomupfupi nokureba. Ini ndinoona sekuti gwaro ravakatora rinewo chenjeri nokuti havana kuti havachatsiki muparamendi kana kuti vatobuda zvachose. Vati tinondovhunza, tombosuduruka, tinovhunza vanhu vakatituma kuti todini. Saka naizvozvo ndinoona zvine uchenjeri uye houto.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo MDC iri kutsutsumwa nematanho akatorwa neparamende zvakakosha kuona kuti bato iri richafambira mberi sei.
Asi chinokosha ndechekuti pamberi zvichazovei, vachabuda zvachose here kureva kuti kwava kuitwa here sarudzo patsva munzvimbo dzakasiyana siyana, kana kuti vachatora danho rekuenda kumatare edzimhosva kunotsutsumwa kuti nyaya iyoyo igadziriswe.
ZANU PF ine zvigaro muparamende zvinoita kuti iite madiro aJorgina pakusandura mitemo iri yega muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.